manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 15, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Masoja nemapurisa vari kutirova ende pamusoro pezvo vaitibvisisa mari $10 pamusha takabvisa 5 times tichibvisa ma $10 ichinzi imari yeloya yekuti inotimirira tiwane pekugara but so far zvina zvazviri kurubatsira takudzingwa ende mari dzematransport hatisisina.
Vamwe vanhu vakagara patsva kunzvimbo yemapurazi eChemagora pedyo neGokwe Center mudunhu reMidlands varugara pamene mushure mekudzingwa nemauto. Vamwe vatsigiri veMDC vanoti vari kutambira danho remunyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora rekuti vabude musarudzo dzekutungamirira bato.
Mushandi anofanirwa vachipiwa 1800 RTGS. Mario yoinongo chinja nguva nenguva kana iri RTGS.
Munyori mkuru musangano reZCTU vaJafet Moyo vanoti varikumbira hurumende kuti ione kuti mushandi wepasipasi atambira mari inosvika madora masana matanhatu ekuAmerica pamwedzi. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vanhu vakagara patsva kunzvimbo yemapurazi eChemagora pedyo neGokwe Center mudunhu reMidlands varugara pamene mushure mekunge zvikwata zvemasoja nemapurisa zvapisa nekupunza misha yavo vachinzi vakagara ikoko zvisiri pamutemo. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Takasvika Studio 7 kunzvimbo yeSusiso nezuro mangwanani takaona mimwe misha iri pedyo nemugwagwa weKwekwe Gokwe ichitsva. Vanhu vakawanda vari kumucheto wemugwagwa vakachengetedza zvifoo nezvirimwa zvavo. Susiso ndeimwe yenzvimbo dzine chitsama dziri mumapurazi eChemagora uko kuri kudzingwa vanhu vari kunzi havafanirwe kunge vari kugara munzvimbo iyi. Vamwe vevanhu ava vakaudza Studio 7 kuti vange vachirara panze vachinayiwa nemvura kubvira musi wechina manheru mushure mekunge zvikwata zvemasoja nemapurisa zvasvika munzvimbo iyi zvichipisa kana kupunza dzimba nezvimwe zvivakwa zvevanhu ava vachivati vabve munzvimbo iyi. Vakawanda vevanhu ava vainge vasina kugadzikana vachitya kutaura sezvo vainge vachiti masoja nemapurisa aya vari kuramba vachivatandanisa nekuvarova. Mumwe wevashoma vakabvuma kutaura ndomumwe mudzimai akangozvidoma nezita rekuti Amai Nyoni.
Tirikutopisigwa wemoto urikutopfuta uko izvezvi mamagadzire izvezvi murikutopisiwa izvezvi tirikutoraramira nevana vedu kuunisenda kuchecheziyoni ndokwatirikutoraramira ndokwatakatutawo zvibagwe vamwe vari kutiuta vachingonokandawo hamheno kuti kupi kwavari kunosvikanda saka hatatambura izvo chero ng'ombe chaidzo chaidzo kufudzira tina ezvino handi mawati kwapisiwa ng'ombe dzatobuda dzativa kuno kurodhi toshava kuti todini isi chikuuya muno takaudzawo nzefu kuvanhu saka isi tikauya kuvhu hatisina kukudzokera isu.
Nzvimbo yeChemagora yakagara yakatarwa senzvimbo yemapurazi evanhu vatema nyika isati yasununguka uye vazhinji vavo vakatenga mapurazi munzvimbo iyi kare. Vanhu vakagara patsva ava vakauya panguva dzakasiyana-siyana vachibvawo kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Mumwe mugari asina kuda kudomwa nezita uye asina kuda kutaura pamhepo anoti nemusi wemuvhuro svondo rapera vagari vakawanda vaive vapiwa matsamba ekuvazivisa kuti vanofanirwa kubva munzvimbo iyi nekuti vari kugaramo zvisiri dziri pamutemo. Mumwe wemugari uyo akati anoda kuzikanwa nezita rekuti amai Nyasha Chete akati ave nemakore anopfuura gumi achigara munzvimbo iyi achiti chinorwadza vanhu ndechekuti vakabhadhara mari kumasabhuku nemasadunhu kuti vagare munzvimbo iyi.
Mambo wedu ari kuti dzokerai mukati mugare bhati masoja nemapurisa vari kutirova ende pamusoro pezvo vaitibvisisa mari $10 pamusha takabvisa 5 times tichibvisa ma $10 ichinzi imari yeloya yekuti inotimirira tiwane pekugara bhati so far hazvina zvazviri kurubatsira takudzingwa ende mari dzematransport hatisisina.
Studio 7 yaedza kunzwa kubva kuna Chief Njelele vanove ishe wenzvimbo iyi asi nhare mbozha yavo yange isingadavirwe. Asi gurukota redunhu reMidlands Valari Mavhima vaudza Studio 7 parunhare kuti kudzingwa kwevanhu ava kwambomiswa. Vati hurumende yakatora danho rekuti vanhu vose vakagara munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika zvisiri pamutemo vanofanirwa kubva munzvimbo idzi vachiti hurumende yave kuedza kuona kuti pavanhu ava vanokwanisa kudzokera kwavakabva ndevapi uye vasingakwanise ndevapi kuti vagoona kuti vobatsirwa sei. Vanoziva zviri kuitika vanoti kune mhuri dzinopfuura 200 dziri kugara mumapurazi ekuChamagora. Mumwedzi miviri yapfuura pane vanhu vatatu vakafa mushure mekurwisana pakati pevamwe vevagari ava nevamwe vanasapurazi vemunzvimbo iyi. Ndakamirira Studio 7 ndiri paGokwe Center, ndini Taurai Shava.
Sangano reKeto Institute muWashington DC muno muAmerica nasi razeya nyaya yeZimbabwe zvikuru matambudziko akatarisana nenyika uye kuti pane zvingaitwe here kugadzirisa matambudziko aya. Mutori wedu wenhau Marvelous Mhlanga Nyauye aenda kumusangano uyo. Wakadii Marvelous?
Aiwa tiri nani makadii koko?
Aiwa tiri nani. Marvelous, ungatiudze kuti ndiva nani vataura pamusangano wanhasi uyu?
Aiwa pamusangano wanhasi panga paine vamazvikokota vakati wandei. Panga pari vaDerry Hudzo vanovaivo Washington correspondent vanobva kuHong Kong asvari base munomo, vaSteve Hanke vanova muzvinafundo weApplied Economics paJohn Hopkins University, nava Moore vanovaivo visiting fellow weGlobal Development vanga vari kutaura pamusangano uyu. Asi chazonyanyonakidza pamusangano uyu tabva taona pane gurukota rezvemari vanthuli nyube vanga varipo vachiteerera pane zvanga zviri kudzeyewa pamusangano uyu.
Saka idzo nyanzvi dzanga dziripo idzi dzati kudii nenyaya yeZimbabwe uye zvingada kugadziriswa?
Nyanzvi dzanga dziri kunyanyotaura kuti Zimbabwe inofanira kugadzirisa mitemo yakawanda kuitira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Mitemo yakadai seyekugadzira kusatora minda nezvimwe zvakadaro. Vakataura zvakare kuti nyaya yezvirango zvakatemerwa nyika ingange iri kukanganisa mafambisirwo ari kuita zvinhu. Saka vamwe vanga vari kuzodeedzera kuti dai zvirango zvabviswa zvebvumi.
Ko vahangi vatiwo kudii nekuti kazhinji ndo vanowanzonyora-nyora nyaya dzeZimbabwe nekuti ivo inyanzvi munyaya dzehyperinflation. Saka vana vemuZimbabwe vakawanda vanoverenga nezvavo paTwitter apa nepamwe pamadande mutande vanga vachitiwo kudii nenyaya dzezvoupfumi.
Vahangi vanyatsorondedzera ivo vakati Zimbabwe inogona kugadzirisa zvinhu kana ikateedzera zvinodiwa. Nyanya vanga vari kutaura ivo kuti vanogona kudzidza kubva kune zvakaitika kuSingapore zvikurusa mukuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Vahangi vanga vari kunyatsotaura vane mifananidzo yavo yanga ichiratidza kuti nyika yakatanga iri apa inflation ikazokwira ichienda uku, uyezve panguva iyo pakaitwa hurumende yemubatanidzwa inflation yakamboti dzikei. Zvinoratidza kuti Zimbabwe ikava iye ino hurumende inowanikwa iyo isingachikore kodzero dzevanhu ichiita demokrasi, zvinhu zvakadai zvinogona kugadziriswa.
Vamutuli Ncube vapuwa here mukana wekutaura apa kana kuti vanga vachingoteereravo?
Vanthuli Ncube vanga vachiteerera asi vazopiwa ivo mukana wekutaura papera musangano uyu. Vakasimuka ivo vakataura vakati Zimbabwe yakazvigadzirira kuti igadzirise zvinhu nyanya panyaya yekupa mari kuvarungu vaya vakatorerwa minda. Papa nezvemumwe mudzimai anga ari kutaura iye panyaya yemaproperty rights achiti ndo nyaya imwe iri kunetsa kune hurumende dzingade kunge dzichibatsira nyika yeZimbabwe. nekuti vazhinji vari kuti iwo Zimbabwe haisi kutora mukana wakanyatsosimba kuti igadzirise mitemo yekuti vanhu vasazotorwe minda yavo nezvimwe zvakadaro. Saka vamwe vevasimuka vakataura ivo vakati kwete, Zimbabwe ndo zvairi kuedza kugadzirisa izvozvo, uyezve vatori nehomwe yemari yekuti vachatanga kunge vakupa vaya vakatorerwa minda, nyanya vakwegura vechirungu.
Vataurawo here nyaya yezvirango vamutulinwe?
Vataura ivo vakati vafadzwa ne mataurira anga ari kuita vamachikokota vanga varipo vachikurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Saka vanga vari kuti vafadzwa neizvozvo, uyezve vachidzokera kumusha vari kuti ivo vachada kuzoona kuti zviri kutaurwa izvi kuti zvigadziriswe nehurumende zvinogadziriswa sei. Asi pasipindowo vamwe vataura kuti vanube vanogona kunge vane urongwa kana kuti vane havi yekuti vagadzirise zvinhu, asi zvinoda ndezvekuti hurumende yava Munangagwa inge ichizovapawo nzvimbo kana kuti yatingati space yekuti vakwanise kunge vachiita zvavari kuda. Nekuti pataurwa ipo pakanzi vanube vanogona kunge vane unyanzvi hunodiwa kuti ikonomi igadzirike, upfumi ugadzirike, asi zvinotoda kuti hurumende ikwanise kuvapa mukana wekuti izvi zviitwe, vasashandiswe kumbunyikidzwa kwezvavanenge vachida kuti zviitwe nenyaya dzezvematongerwo enyika.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous Mhlanga, mutori wedu wenhau ari muno muWashington DC. Manga muchiitwa musangano wakanangana nekuzeya mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe.
Aiwa, tinotenda.
Vatsigiri veMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vanoti vanofara zvikuru nedano rakatorwa nezuro nemunyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora rekusakwikwidza pachigaro cheutungamiri webato iri paCongress ichaitwa mwedzi unouya. Asi dzimwe nyanzvi dzinoti vaMonzora vanogona kudaro havo, asi zviri kuvanhu kuti vavadome kana kuti kwete. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Dzimwe nengo dzeMDC dzaive pamusangano weCongress uyu dzinoti dano iri rinosungirwa kunyatsosimbisisa bato iri. VaDenis Makowe vekunyanyadzi, avo vange vari pamusangano wesarudzo idzi, vanoti mukuru wehondo haasungirwi kubviswa pachigaro kana hondo isati yapera.
Hatichinji komanda tiri pastruggle. Kana tiri pastruggle, komanda tinoda kuti tipedze struggle tindori naye. Saka tinoda kuti vachamisa varambe varipo kusvikira tapedza hondo yatakatanga. Plus vachamisa ndivo vane momo dzese dzakaungana pano, ndivo vatiri kutarisira kuti vatitungamire kusvikira tabvisa vaMunangagwa pachigaro.
VaPatrick Mugejo vanoti kubuda musarudzo kwakaita vaMonzora kwakapa kuti MDC save netupoka tupoka.
Noti zvaitwa panapa zvakanaka maningi, endi zvaite anhu akuru edu atirerusira because zvazvichatozobare division musangano. Saka izvi zvatoitwa zvakanaka.
Mbuya Elizabeth Rutsate vekuchimanimani vanoti kana vaMonzora vachirevesa mumashoko avo ekuti vave kuramba vakamira nekuda kusarudzwa kuitwa munyori mukuru, hapana chakaipa, asi ngavamire pachokwadi kwete kutamba nebato uye vanhu vakuru vemumusangano weMDC.
Pachangu inini ndiri kuti dai iye zvaataura izvozvo akagona kuramba akazvibata kuti ndinoda kuti uchamisa ramba ari president, iye woita chinyi oramba ari panzvimbo yake oya anga angori, tinozvifarira. Asi kuti akazochinja papamberi apo hatiwirirani nazvo.
VaMonzora vakaudza vatsigiri vebato ravo kubetwo kusakubva kuti vainge vobuda mumakwikwi ekutungamirira bato.
Tichazama kuwana chigaro cha secretary general webato riri.
Asi zvisinei, vaMonzora havana kudomwa kuti vange vachiwana chigaro ichi pasarudzo dzapera nhasi mangwanani maMutare. Vakadomwa kuva mutauriri webato iri kumanikalende vaDavid Panganai vaudza Studio 7 kuti vaMonzora havana kudomwa sekutarisira kwavaiita.
Hatina chikonzero chizere chekuti sei vasina kunominitwa, nekuti vaMonzora mukuru mubato redu havamirire Manikalendi chete.
Paka pera sarudzo manekalendi yakadoma vachamisa semutungamiriri vatevedzeri vavo muzvinafundo Walsh Minxube vaMogheni Komichi Sachigaro amai Tabitha Khumalo mubati wehomwe vatendai Biti munyori mukuru webato vaCharlton Wende murongi wemabasa vaAmos Chibaya mutauriri webato vaJacob Mafume vachiteverwa navaLuke Tamborinyoka. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Damoyo.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa muhurukuro yavakaita nenhepfenyuro yeZBC nebepanhaure Herald iyo ichaburitswa musi uyo Zimbabwe inenge ichipemberera kuwana kuzvitonga kuzere. Vanoti nyaya yegukura hundi inofanira kuti izeiwe mumakore ekuma 1983 kusvika kuma 1987. Mauto E5th Brigade anopomerwa mhosva yekuponda vanhu muMidlands neMatabeleland. Asi mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakaudza bepanhaure Standard kuti iyi yainge iri hondo kuchifa vanhu kumativi ose. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tanonoka Wande abata vanorwira kodzero dzevanhu vachanda nesangano reHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga.
Zvakakosha hongu kuti vana veZimbabwe vese zvavo kunyanya mhuri dzakarasikirwa nehama vapinde munhaurirano pamusoro pegukura hundi. Kana vakuru vachirevesa kuti panodiwa nhaurirano, nhaurirano ngadzitange nekubudisa pachena zvakabuda mugwaro rechihambakwe komisheni nekutaura kuti ndezvipi zvavachaita kuzadzisa runziro yakataurwa mugwaro iroro.
Munoona sekuti nhaurirano idzi hadzingavi nemusoro here kana vanhu vasina kuvudzwa zvakabuda muchihambakwe komisheni?
Aiwa, tiri kuti isu chihambakwe komisheni ndope kutangira vanhu havagoni kuita nhaurirano vasingazivi kuti ko hurumende payakagoti ngakuongororwe kuti nyaya yekukura hundi iri kufamba sei, ndezvipiko zvakabuda nemhaka yei hurumende yeZimbabwe yairamba kusvika nanhasi uno kubudisa pachena zviri muchihamba kwekomisheni. Ingawani vamunangagwa vakabudisa zvakabuda mugwaro mukomisheni yavamuflande yegore rakapera ndope kutangira ipapo.
Vanhu vangataurirana chinyi pasina hurumende?
Haisikori nyaya yekuti vanhu pachavo vataurirane, inyaya inofanira kutungamirwa nehurumende kuti igadzirise, nekuti kana pachinge paparwa mhosva, pachinge papondwa vanhu, pachinge pashungurudzwa vanhu mhuri dzakaona dzichichema, hakusi kungoti chete tauriranai, asi kuti mutemo uri papi. Vamunangagwa semutungamiri wenyika ngavataure kuti pane zvichaitwa here kudivi remutemo kune avo vanenge vachipomerwa, uyezve kuhurumende yachona, nekuti hurumende ine basa rayakaita, ndo yaitungamira mauto ndehurumende, ndo panoda kuti pagadziriswewo zvakare ipapo. Ndaurirano hadzina kuipa, asi panoda chinogatika chinobuda mazviri, mhuri dzibatsirikane dzakasara dzakashungurudzika.
VaDewa Mavhinga vanorwira kodzero dzevanhu vanga vachitaura vari parunare kuSouth Africa naTanonoka Wande weStudio 7. Tanonoka abatawo vaBeliever Gaule avo vanova nhengo yeZANU-PF kuti tinzwewo divi ravo.
Zvinofadza chaizvo kuti mutungamiri wenyika aona kuti zviri nani kuti nyaya iyi igadziriswe. Nyaya yato gara ichinetsa, vamwe vanhu vachiishandisa nenzira isiriyo, vamwe vachikampena vachiishandisa nyaya iyoyo. Purezidendi ndiye anofanira kuti afambe mberi, aende mberi, atungamirire chirongwa ichi, agadzirise, aone kuti kune vanhu vacho vachapiwa mukana wekuti vafambire vanhu, vaite zvese izvozvo zvinodiwa kuti nyaya iyi igadziriswe.
Pane vamwe vanoda kutanga vaziva zvakanga zviri muchihamba kwekomishen pasati pataurirama, munofungei nazvo?
Sezvo takutanga kuti nyaya yacho itariswe, igadziriswe, toda kuti vanhu vataure vakasununguka, vaone kuti nyaya yakanaka yokuti chinhu chichigadziriswe ndeipi. Handifungi kuti purezidendi acharamba mazano achabva kuvanhu kuti haiwa iye zvino
tinotatarisira kuti nyaya ibate nenzira yakati.
Kana makatarisa nyaya iyi vagaule, chii chingafanira kuitwa kuti nyaya iyi ipere mukati mevanhu veZimbabwe?
Vanhu vakaira nedambudziko iroro vanofanira kuti vashanyire kunzvimbo dzavo, kuite misangano vanhu vataure zvavanoda kuti hurumende irabetsere nazvo. Nzira dzacho idzodzo dzichabva kuvanhu vacho vachitaura vakasununguka. And for the first time ndinofara kuti mukana wokuti vanhu vataure nenyaya yekukura unzi waunzwa nehurumende yava Munangagwa. Hatiendei mberi, titore mukana uyu, tishandise mukana uyu nenzira yakanaka naka sevanhu veZimbabwe. Vanhu vacho vakawira nedambudziko iroro.
Avo vanga vari vaimbo vasenator weZANU PF vaBelief Gaule vari parunare muBulawayo naTanonoka Wande weStudio 7. Munyori mukuru musangano reZCTU vaJafet Moyo vanoti varikumbira hurumende kuti ione kuti mushandi wepasipasi atambira mari inosvika madhora mazana matanhatu ekuAmerica kuti akwanise kurarama sezvo zvinhu zvaoma. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi amai Sekainzenza kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi gurukota rezvemari vamutuli Ncube vanoti vari kuda kuti kumbomira kuwedzerwa mari dzevashandi sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika, vachiti munhu wose anofanira kusunga dzisimbe. Tabata vaMoyo.
Isisu zvataita sebato revashandi tanyorera hurumende kuti kugadzirisa dambudziko iri ngativei neminimum wage, tingati pachirungu national minimum wage. Mari inofanira kutambirwa nemushandi wese zvake. Saka tiri kutarisira kuti chekutanga tingawirirana kuti ngakuve neminimum wage. Isisi tiri kufungidzira kuti $600 ndiyo mari inokwanisa kuchengeta munhu. Kana yakutochinjwa kuendeswa kumaRTGS, inochinjwa nekuti interbank yenguva iyoyo inenge iri pamari. Asi pazuva ranhasi taitaura kuti mushandi anofanirwa achipiwa $1,800 RTGS. Mari iyoyo inongochinja nguva nenguva kana iri RTGS. Asi kana iri American dollars, $600 ndiyo mari tiri kutarisira kuti, kana kuti noti kutarisira, tiri kuti ndiyo inogona kuchengeta murombo.
Hurumende yapindura here tsamba yenyu?
Patasangana neminister of labor kwekutanga after some years, vakaratidza kuti havasati vava prepared kuti tikurukure hurukuro idzodzo. Saka hatisati tawana mhinduro yokuti kutripartite negotiating forum pari kutarisirwa kuti nyaya dzakafanana neidzodzo ndipo padzinogona kutaurwa. Tingagara pasi rini, hatisati tawana mhinduro. Asi isisu sebato revashandi tiri kuti kumamembers etu aya anenge adaidzwa kuti vanegotiate mawages nemasalaries, ngavaise zvichemo zvokuti mushandi ngaapiwe $600.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare. Mumwe mudzimai nemurume wake amai Esther nababa Fungai Chasi vakatanga kirinika inonzi Global Aid Missions Clinic muguta guru reHarare, iyo inobatsira pachena vanhu vane usope. Kirim Dzamiri anoti panyaya inotevera.
Kiriniki yakadai ndeye kutanga kuvhurwa muZimbabwe yose. Izvi zvakaitika mushure mokunge mhuri iyi yabatsirwa nevana vaviri avo vakazvarwa vaine usope. Zvinova zvinhu zvakasunda murume nemudzimai kuti vabatsirewo vabereki vanenge vasangana nedambudziko iri. Amai Chasi avo vanove muparidzi wevhangeri vanoti kiriniki yavo iri kubatsira vanhu vakawanda, uye zvipatara zvave kutumirawo kukiriniki yavo madzimai anenge abatsirwa nevana vane usope anenge asinganzwisise kuti chii chakaitika kuti zvare vana vakadaro.
Nezvimwe zvipatara atinoti ma maternity homes
arikutotipa vabereki vanenge vabatsirwa nemwana ane usopi, kunyanya ma first time mothers ane mwana ane usopi. Varikuya pano mwana onekwa na chiremba and then over vataura na counselor. Basa ra counselor ndere kuti ape uchenjeri kana kuti zivo kuvabereki kuti chii chaitika kuti mwana azvarwe aine usopi.
Amai Chasi vanoti haisi mhosva ingapiwe munhu kuti mwana azvarwe ari musope, asi kuti pane zviri munyama dzevabereki vechizvarwa zvinoita kuti mwana uyu azvarwe ari musope.
Tinoziva kuti magari edu vamwe vanoti akaroiwa ndosaka aita mwana ane usope, vamwe vakati akatukwa, vamwe vanotaura zvakawanda wanda, asi vana mazvikoko vanotaura kuti mwana azvarwa ane usopi. Recessive gene yavanotaura inenge isina inonzi melanin yainoti paruvara rwekuti toti uyu munhu musviba kana kuti akadai kala yake, ndo inenge isipo.
Amai Chasi vanoti kiriniki yavo haisati yava kukwanisa kuva nevana chiremba vanogara varipo nguva dzose, zvikuru vaye vanoona nezvemaziso nevanorapa maronda epaganda nevanhu vane usope, sezvo ichiri kungotanga.
Hatisati tane vanokwanisa kugara pano mazuva ese, nekuti kiriniki zvichiri kuvakiridzwa zvinhu zvacho zvese, nekuti hatisati tane mari dzekuti tiise zvese kamwe chete. Asi tine vana mazvikokotawo vamwe vane makirinikawo wemaziso, vanopota vachiuya todedzera kuti vanhu uyai muonekwe maziso. Kana paine magirazi atapiwawo nevanodhonetawo tobva tapa magirazi.
Mumwe chiremba anoenda achinobatsira pakiriniki apa, Dr. Isaiah Makukutu, vanoti vabereki vanenge vaita vana vasope vanofanirwa kuenda kunoona vana chiremba chaivo, kwete kuenda kunoita zvechivanhu uko kune vamwe vanhu vanokurudzira kuuraya kana kuita zvisina maturo kuvana vane usope.
Vaya vamwe vanozviti vana godobori veun'anga nevamwe vemahebzi mishonga nezvakasiyana siyana, vamwe vacho vanofunga kuti ganda iroro rine simba rainogona kudini kuporesa zvimwe zvirwere zvana HIV nezvimwe zvakadaro, potoparwa mhosva dzakaita sekubata vana chibharo vachifunga kuti chii ndogona kudini ndogona kuporawo chirwere changu kana ndogona kufuma nazvo. Kuri kunyeperwa nevanenge vachizviti vane mishonga inoshanda neganda rakadaro. Murikupaona
Dr. Makukutu vanoti vanhu vanorarama neusope havana kumbosiyana nemunhu wese zvake, uye vanofanirwa kuendeswawo kuzvikoro, kuzvipatara nekumakereke kunonamata nevamwe.
Havana kumbosiyana nani kana kuti nani, isu vanhu tinozviti tiri normal. Handizika unormal wei, mumwe ane mazinzeve mahombe, mumwe ane makumbo mapfupi, mumwe akafuta, mumwe akaita sei, takangosiyana sana, hapana vanhu vaviri vakadini vakafanana panyika.
Muzvare Gamuchirai Uzandi avo vanoshanda nesangano rinonzi Alive Albinism Initiative vanoti zvakakosha kuti Global Aid Missions Clinic ibatsire vanhu vane usope, zvikuru vaya vane gomarara repaganda.
Kliniki ikakwanisawo kuofawo mahealth services akaita sanana chemotherapy, nenyaya yekuti zvatambotaura zviya kuti vanhu vane albinism kazhinji kacho vanoaffectwa neskin cancer. So skin cancer iyi inoda treatment yakafanana nana chemotherapy. Saka zvinotibetsera kana kliniki iyoyo ikawanikwa ichiadopta such services.
Global Aid Missions Clinic yakatanga basa rayo musi wa18 zvita gore rapera, zvokuti yave neurongwa hwekuzovhurawo makiriniki akadai kunzvimbo dzakasiyana-siyana muZimbabwe, sezvo vanhu vakawanda vari kuratidza kuti vanoda kubatsirwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kuzeya mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti vanhu vasununguke kutaura nezvenyaya yegukura hundi. Munoonawo sei nyaya iyi uye ingagadziriswa sei? Kana muchida kupinda muchirongwa chedu ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vamwe vanhu vakagariswa patsva kunzvimbo yemapurazi yechama Gora, pedyo negogwe center, mudunhu reMidlands, vodzingwa nemauto. Vamwe vatsigiri veMDC vanoti vanotsigira danho rava Douglas Monzora rekusakwikwidza vachamisa pachigaro chekutungamira bato iri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasa nokuoneka nemufaro. Inwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Standikile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda.